manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa zvogara zvichitya kubudiswa munyika iyi sezvo zvichiti pazvinenge zvaenda kunogadzirisa mapepa azvo zviri kubva zvasungwa zvobudiswa kunze kwenyika iyi. Mabishop musangano reCatholic Bishop Conference onyora tsamba inokurudzira kuremekedzwa kwebumbiro remitemo kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanhu vomhanyira kuchirundu border post kunotenga mabond notes pamwe nemaUS dollars pamukoto uko anonzi ari kuwanikwa nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti varimi havafaniri kumira kupiwa mbeu nefetereza zvemahara vachiti zvikwereti zvavanotora kumabhanga zvinofanira kudzoserwa. Mutoredi wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashaura pamusangano wekuedza kutsvaga nzira dzekusimbaradza chirongwa chekuvandudza nyaya dzekurima checommand agriculture waitwa muHarare nhasi. Vamunangagwa vati kunyange hazvo nyika iri kutarisira gohwo rakanaka mwaka uno, varimi havafaniri kumirira kupiwa mbeu nefotereza zvemahara. Varimi vazhinji vanonzi vanowanzononoka kudyara zvirimwa nepamusana pekuti vanenge vakamirira kupiwa mbeu nefetereza nehurumende. Vamunangagwa vatiwo varimi vanofanira kudzosera zvikwereti kumabhanga kuitira kuti mabhanga agokwanisa kuvabatsira mumwaka inenge ichitevera.
Kuya kuti tinongopiwa zvamugabe mahara, pfungwa idzodzo ngadzitame, kuchimera pfungwa dzokuti tinofanira kubhadhara zvikwereti.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende yakazvipira kubatsira varimi nemari pasi pechirongwa chinotungamirirwa nemutungamiriri wenyika chekubatsira vanhu nembeu nefetereza chePresidential Input Scheme, uye vati hurumende ichabatsira varimi vanosvika miriyoni nemazana masere mumwaka unotevera kubva pamazana masere akabatsirwa pasi pechirongwa ichi gore rino. VaChinamasa vakurudzirawo vemabhanga kuti vakweretese varimi mari yekuti vaite basa ravo. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nemabhanga mazhinji rekusapa varimi mari nepamusana pekuti havana matsamba akakwana anoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi aya kana kuti matitle deeds.
Kurudziro iripo ngeyekuti taka as treasury nereserve bank takatora zvikwereti zvavo zvazvisiri kubhadharwa tikabvisa kumabalance sheet avo tikaendesa kukambani yaka yehurumende iri pasi pereserve bank inoti Samco, kuitira kuti mabhanga aya aite shungu nechido chekutanga kukweretesa futi, because wakanga wasvika pekuti kwakuine zvikwereti zvakakweretesa zvisina kudzoka zvinotosvika kumabhiriyoni.
Kunyange hazvo hurumende yakaparura gwaro rairi kudaidza kuti 99 year lease kuti rishandiswe nevarimi pakutora zvikwereti kumabhanga. Vemabhanga vari kuramba kutambira gwaro iri vachiti rinongovawo bepa zvaro risina charinoreva. Vamunangagwa vati chirongwa checommand agriculture icho chakasimbaradza kurimwa kwechibage gore rino chichashandiswawo zvakare mwaka unotevera mune zvimwe zvirimwa zvakaita segorosi nesoya beans kuitira kuti nyika ive nechikafu chinoikwanira zvinozoita kuti isatenge chikafu kunze kwenyika. Chirongwa checommand agriculture chakaparurwa muna 2012 chino homwe yemari inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora, asi chirongwa ichi hachisi kunyazofamba zvakanaka nepamusana peuore mukupiwa kwevanhu mbeu nefetereza unonzi unoitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Nyanzvi dzinoziva zvinoitika dzinoti chirongwa ichi chinoitwawo pachizivano uye zvematongerwo enyika zviri kuiswa machiri izvo zviri kupa kuti vanhu vanozivikanwa kuti vanotsigira mapato anopikisa akaita seMDC vanyimwe mbeu nefetereza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference raburitsa tsamba yakanangana nesarudzo dzegore rinouya kana kuti pastoral letter of the Zimbabwe Catholic Bishops on preparing for the Zimbabwe 2018 national elections. Mutsamba iyi, mabishop ekereke iyi ayambira kuti sarudzo dzine mhirizhonga dzinopa kuti Zimbabwe ishorwe nedzimwe nyika uye kupa kuti vanhu vashaye chivimbo nesarudzo dzacho. Nekudaro mabishop aya arikurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo uye kuti hurumende ivandudze mitemo yose yesarudzo. Mitemo yesarudzo inonzi inofanira kuwandidzwa iyi inosanganisirawo kunyoresa vanhu patsva kuti vatange kuvhota uye kuvadzidzisa nezvesarudzo uye kuti madzishe nemasabhuku asapindire musarudzo pamwe nenyaya yekuti mapato ose awaniswe mukana pane venyuro nemumapepanhau. Sangano iri rakurudzirawo vanhu kuti varume rurimi kana vofunga kutaura mashoko ekunyomba kana kutuka nemamwe ekutuka vemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Panyaya yemhirizhonga vakuru vemakereke ava vati ngoromera ari vake musha. Mabishop atiwo vanhu vangwaririrewo pakuvhota nekuti muromo hauzarirwi nerwizi sezvo vamwe vanhu vachingovimbisa zvinhu zvavasingakwanisi kuita mushure mekusarudzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa.
Vechechi chinogona kunge chiri chimwe chikamu chiri kusara chisina kunatsonge chamira chakasimba chichikurudzira hurumende yavamugabe kuti itonge zvine jekerere, itongewo zvinofadza munhu wese. Zvinhu zvavari kukurudzira zvinhu zvakatenderanwa inyorwa bumbiro remutemo idzva muna 2013 izvo zvinova zvinhu zvainga zvichibva kuvanhu vakasiyana siyana nemapato akasiyana vanosanganisira ivo vemachechi vemapato akazvimirira oga nemacivil society. Saka zvekutaurwa nemachechi zvinhu zvinofanira kungoitwa nehurumende yavamugabe. Asi tichitarisana nenguva yatava yasara uyezve nekuti vamugabe munhu anga achikuramba achitonga pamitemo iripo iruda kubviswa, saa zvinoita sekuti kuti vamugabe vanatsurudze mitemo iyoyo zvinoita sekuti vari kuzvigadzirira nzira yekubuda nayo muutongi kana kuti vari kugadzirira nzira yekuti ZANU-PF igobuda muutongi. Saka ndo zvimwe zvinhu zvingangenonge zvichinetsa, asi kuva neukoshi chunhu chakanyanya kukosha nekuti chinoitawo kuti Zimbabwe ikwikwidzanawo nedzimwe nyika kuvawo neutongi hwejekerere kuve muve muine demokrasi munyika.
Semaonero enyu masangano akaita sana SADC neAU angakwanisewo kubatsira Zimbabwe sei panyaya yesarudzo?
Anogona kubatsira sezvaagara achiita. Kana kodzero sarudzo dzikange dzisina kuitwa zvakanaka anogona kuti sarudzo idzodzo dzisagamuchirwe. Asi chinonetsa pamabato iwaya ndechekuti kune kuine vamwe vanhuwo varimo musadhaki imomo vane utongi hwavo husinawo kujeka. Tinoona kunyange napurezidendi wekuno kuZambia ari kupomerwawo mhosva dzekuteedzera tsoka dzavamugabe dzekutonga zveumbimbindoga. Toendawo kunyika imwe iri padhuze nesu DRC, purezidendi weko zvakare ari kupomerwawozve mhosva inovayo chokwadi yekuti haasi kuda kusiyawo chigaro. Varimowo vashoma vakaita sana purezidendi wekubotswana vanomirawo vachiti tinodawo dhemokrasi muSADC. Asi izwi ravo rinozoshayiwa simba nekuti munenge muine vamwewo vazhinji vari kuti vari kuona sekuti utongi hwavanawo hweumbimbindoga hunenge hwakavanakira ivo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa vari varunare kumulungushi kuZambia kwakare. Apo mari iri kunyanya kushaikwa mabanga emunyika, mari ma bond notes ne ku America inonzi yakazara kuchirundu pamuganhu weZimbabwe neZambia kurutivi rweZambia uko kuri kutengeswa mari idzi pamukoto. Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Studio 7 yakashandira boda rechirundu uko yakaona vanhu vanotengesa mari pamukoto vaine mari ma bond notes pamwe ne ku America iyo yavakunetsa kuwana kumabhangi. Vari kutengesa mari iyi pamukoto vanoti vanokwanisa kupa munhu chero mari yaanoda sezvo vainayo yakawanda. Vanotengesa ava vanoti ivo ndivo vane ese sezvo vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakawanda vaine mabond notes vachida mari yekuamerica yekunohodha zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika. Vanotengesa mari ava vanoti vanhu vakawanda vanotenga mari vanenge vachida kunobhadhara motokari dzavanenge vachitenga kuJapani kumabhangi ekuZambia. Nekuda kwekunetsa kwemari yekuamerica munyika vatengi vedzimotokari kunze kwenyika vave kubhadhara mari kumabhangi ekuZambia. Vakawanda vakatovhura mabhuku kumabhangi ekuZambia kuti zvivaitire nyore kubhadhara motokari uye vanobhadharirawo vamwe ivo vachipiwa kamari pamusoro. Mumwe wevanotengesa mari pachirundu vaLaxon Mungale vanoti vanhu vakawanda vari kuuya nemabhondi nosi vachida mari yekuamerica kana yekuZambia.
Isisu tinongoreceiva chete mari yacho iyeye inobva nemaZimbabwe vachiunza kuno kuboda. Isisu tinochinja mari togara tichinja chete kana vatiunzira any amount totora then we give them back. They want kwachas or dollars to use in Zambia.
Vamwari vanoti mari yakawanda yavainayo vanopiwa nevavanoshandira ivo vozopiwa mari yemuripo zvichienderana kuti vanenge vachinja mari yakawanda zvakadii.
Ya vamwe vanosiyirwa even kusimuside even kuzamina side vamwe varipo vanosiyirwa vanenge vachingowedzera pamusoro kuti vatone madhora akabatana kana une 100 bond no 110 115 110 115 110 just like that.
150 bond no 100. Mumwe anotengesa mari pamukoto pachirundu kudivi reZimbabwe vaDarlington Chanesa vanochiri kuita kuti mari yemabond notes iwande kudivi reZambia nechekuti inenge ichitevera mari yekuamerica iyo yakawanda kuZambia.
Konzero chandiri kuwana kuti mabhondi aushayikwa muno muZimbabwe ndechekuti US dollar is not available here in Zimbabwe. Ukatsvaga mari yese yaunoda kuzambia side neiwana kubva pa$10 kusvika pa$100. Saka macross border muno muZimbabwe hasi kuwana kana mari yavari kuwana muno muZimbabwe. Saka vanongoenda cross Zambian side vanowana mari yese yavari kuda kuti azonotenga zvinhu zvavari kuda kuZambian side kuZambia nemaUS dollar.
Vatanesa vanoti hurumende ingadai yakateerera zvaitaura veruzhinji kuti kuunza mari yemabhondi nose hazvigadzirise dambudziko rezveupfumi munyika.
Dai vachimboonawo njere dzinotaurwa nevamwe vanhu muno muZimbabwe vachi vaitoteerera chaizvo chaizvo ende nyika yedu ichienda mberi vaone zvokuita kuti maus dollar adzoke muno musystem muno muZimbabwe. Mabhondi avo haasipeda izvozvo bhondi raina retio zvisingaite neus dollar saka inodori mahwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nelabour and economic development institute of Zimbabwe vanyasha muchitwa vanoti izvi hazvishamise sezvo vanhu vakawanda vachienda kune mari yekuamerica kunochinja mabhondi notes avanenge vawana. Vamuchitwa vanoti vanhu vari kuchinja mabhondi notes nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuchengetedza ukoshi hwemari yavo pamwe nekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvinonziwo mari yemabhondi notes yakawandawo kubhodha reBait Bridge pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa, kuPlumtree pamuganhu weZimbabwe neBotswana pamwe nekunyamapanda pamuganhu weZimbabwe neMozambique. Asi mari iyi iri kunetsa kuwana mumaguta mazhinji izvo zviri kupa kuti vanhu varare vari pamitsese yemabhangi vachida kutora mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 pachirundu, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyu revanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemapazi ehurumende ekusora nekuchengetedzwa kwemitemo muAmerica Nasi vanga vachi bunza mibunzo pamusoro pezvinofungidzirwa kuti zvingadai zvakaitwa neRussia pakusora musarudzo yakaitwa muAmerica gore rapera. Vakuru vakuru ava vange vachipawo maonero avo kuti vanhu vaishandira vaDonald Trump panguva yekutsvaga rutsigiro vakabatsirwa here kana kuti kwete nevanhu vekuRussia, uye kutivo ivo vaTrump vari kuedza here kana kuti kwete kudzivirira kuferefetwa kwenyaya iyi. Chikwata chevarwi vanopurikidza mwero cheIslamic State chinoti ndicho chakonzeresa kurwisa kweparamende yekuIran nenzvimbo yakavakirwa kurangarira mushakabvu vaAyatollah Ruhollah Khomeini. Izvo zvasiya vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe vanoita makumi mana nevaviri vakuvadzwa. Vakuru vakuru vehurumende yeMyanmar vanoti ndege yemasoja yanga yakatakura vanhu vanodarika zana yatsakatika nhasi iri murwendo rwayo kubva kuChamembe kweMyanmar yakananga kuYangon. Ndege iyi iyo yanga yakatakura mhuri dzevechiuto yabva muguta reMyek iro rinozivikanwa nezita rekuti Megui yakananga kuguta riri kumahombe kumbe kwenyanza yeAmdaman reYangon. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro anozvibvumidza kugara muSouth Africa panguva yazvinenge zvakamirira kuti nyaya dzazvo dzekutsvaga upoteri munyika iyi dzinzwikwe, zvinonzi zvave kutya kunomutsiridza magwaro aya nekuda kwekuwanda kwevanhu vanonzi vari kusungwa vachizoserwa kumusha. Sangano rinobatsira vana veZimbabwe vari munyika iyi reZimbabwe Exiles Forum rinoti vanhu vangangosvika zana vari kusungwa pasvondo pamahofisi ebazi rezvemukati menyika vachiendeswa kukamba yeLindela vakamirira kudzoserwa kumusha. Sangano iri rinotiwo vamwe vevanhu vari kukandwa kuLindela ava vari kuzopedzisira vabata zvirwere nekuda kwemagariro ari kuitwa mukamba umo, uyewo kuti vari kurasikirwa nemabasa pamwe nekuparadzaniswa nemhuri dzavo. Zimbabwe Exiles Forum inotiwo danho rekusungwa pamwe nekudzoserwa kumusha iri rave kuita kuti vanhu vaite zveuori senzira yekuti vasaende kuLindela, izvo zvave kupa kuti vakawanda vasarudze kugara vasina magwaro acho. Munhu akanyorera magwaro eupoteri anonzi anopiwa gwaro rinomubvumidza kugara kwemwedzi mitanhatu akamirira kuti nyaya yake inzwikwe, asi kazhinji kacho nyaya dzakadai dzinotora nguva yakareba, izvo zvinozoita kuti mwedzi mitanhatu iipere pasina chiri kubuda. Izvi zvinenge zvave kureva kuti munhu achadzokera zvakare kunoti upenyu hwemagwaro ake huwedzerwe zvozopa kuti vamwe vasungwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kanemiri weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Exiles Forum vatinomambeu kuti tinzwe zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muSouth Africa.
Mashoko yavo ndeyechokwadi. Zviri kuitika ndezvekuti Home Affairs inenge yatotora danho rekuti your application has been rejected. Nekuti kuenda kurenewal kuya kwa kuri kunorenewa pending decision yeHome Affairs kuti are you successful or you are not successful. Saka vari kubva vatoti kana vasvika ipapo vokudza kuti the decision says haukwanise kunge uchigara muSouth Africa nezvikonzero zvekuti havana kuona humbo hwekuti ungange uri munhu anokodzera kupiwa refugee status. Saka vanobva vatosainisa munhu mafomu okuti tava kutokudzorera kumusha panguva imwe chete iyoyo. Saka ichokwadi. Saka kutya kunobva kwavapo ndekwekuti munhu anenge asingazive kuti decision iri kumberi yakamira sei, uyezve havasiri kupa vanhu mukana wekuti vaatile kana vasina maloya. Vanobva vatongodzinikidza munhu kuti adhanzi ngaachidzokera kumusha.
Vanhu vari kuenda kunorenyiwa kana kumutsiridza magwaro avava vanenge vachienda aexpire here kana kuti vari kuenda asati aexpire?
Zvazvinoita ndezvekuti vanenge vakapa zuva rekuti extension inopiwa riri. Saka mukati menguva yaunodzokera uri kunotora extension vanobva vatokupa decision kana ichinge yakatouya kudhara. Asi kazhinji vari kubatikana nedambudziko iri ndevaya vanenge vakati pa applya kwavo mafomu pakaizi ndiwa mibvunzo vakanga vasingapi umbowo wakakwana kuratidza kuti vari kutiza vanga vama refugees vanenge vachiratidza kunge ma economic refugees saka ivavo decision inenge yatotorwa ndeyekuti havakodzeri kunge vari paasylum saka vanobva vatonzi hatisha renew kava kukudzorerai uyezve kana ukuru kuti wazoenda mazuva apera like 2 weeks mushure neexpiry date havachatauri vanenge vakutokuvharira futi zvekare vakutichidzokera kumusha
saka vanhu vanofanira kuita sei kuti vange vachikwanisa kuwana mapepa iyaya asylum
sekugara kukazvanga zvichingoitiwa mazuva ese vanhu vainzi kana vachinge vapinda musouth africa vanoripota the nearest office asi muri kuziva zvekuti pane kutaurika kwanga muchitaurwa nevehurumende yemuno yekuti vaiti vanoda kuzoisa mareception centers yekuti kana vanhu vachinge vasvika vaakutonzi vachiripota kudaro votorwa voenda kunzvimbo yavanonochengetewa chero zvazvo zvisati zvatanga asi ndihwo urongwa huripo asi kune vanenge vagara vainawo mapepa iwayo chakakosha ndechekuti vagone kubatana nesangano rakaita seZimbabwe Exiles Forum panguva dzose especially pavanosvika vachinovharirwa pane mukana wekuti kana pakaitwa chikumbiro nevamiririri vangava mahuman rights lawyers vanopiwa mukana weatiro
mungaisa uwandu hwevanhu vakawanda zvakadii vari kutya kunorinyiwa mapepa avo
tingati sekuziva kwatinoita kana sematauriro azvinoitwa tine more than 200,000 vanhu vekuZimbabwe vakapinda muchirongwa cheasylum saka zvinogona kukanganisa misha kana kuti vanhu vakati wandei chaizvo
avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum Vatino Mambeu vari parunare muSouth Africa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rebazi rezvemukati menyika yeSouth Africa panyaya iyi sezvo vanzi ndivo vanobvumidzwa kutaura pamahofisi ari muJohannesburg vanzi vanga vari musangano. Vechidiki makumi matanhatu vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino vave kugadzirira kuuya kuno kuAmerica nemusi wechina svondo rinouya kuzoita zvidzidzo zvavo munyaya dzeutungamiri uye zvemabhizimisi. Chirongwa ichi chakaparurwa mugore ra2010 nevakanga vari mutungamiri weAmerica panguva iyoyo vaBarack Obama nechinangwa chekusimudzira vechidiki muAfrica. Vechidiki vanosvika chiuru chimwe chete vachange vachiita zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica kwemasvondo matanhatu. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ava vaGodfrey Kurawone avo vanova kanzura weWard 4 kumasvingo Eben Constituency. Vakurawone vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda.
Ndinobva kufara chose nekuti handinyore kuone pasi umwe wevatungamiri anokodzera kundifunga chakadai muAfrica yose. Ndinodaira kuti muAfrica yose avo 78,000 applicants ini ndakawana pa only umwe wevanhu 1,000 vafanira kunge vashatira vati basic training. Zvinhu zvinofadza chose.
Zvii zvamuri kutarisira kuti munge muchidzidza kunoku kuAmerica?
Semunhu agara ari mutungamiri nechekare ndotarisira kudzidza zvizhinji maererano nokutungamirira vanhu. Chekutanga ndotarisira kundoona kuti vanhu vekuAmerica vatungamiriri veko vanobata sei vanhu vavanotungamirira ndochinhu chekutanga. Chipiri ndotarisira kuonazve kuti semunhu agara ari mufield yeservice delivery kuti vanhu vekuAmerica vanopa sei vanhu maservisi avo achidhura zvakadini uye achiwanika zvakadini nevanhu ndochechipiri. Chekutatu ndotarisira kuwanawo ruzivo maererano nokutungamirira kuti zvinomborei kuti uri mutungamiri unofanira kuita sei uri mutungamiri unofanira kubata vanhu zvakadini kana uri mutungamiri.
Muchange muri kune chipi chikoro uye muchiita zvidzidzo zvei?
Ndichange ndiri kuState University Junior pacollege inonzi Poizenia President iri muguta rechanetefield ndichinyanya kuita nevanoti civic leadership.
Avo vanga vari vaGodfrey Kurawone mumwe wechidiki ari kuuya kuAmerica svondo rinouya pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vanga vachitaura vari parunare naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Ngati mbonzwa ikuwa kuna amai mujuru panyaya yekuti ivo vega ndivo vane mukana wokuita mtungamiri wembatanidzwa.
Ko kuda kunorambidzwa iyi. Kwanditi kuda kunongobvumirwa ndo demokrasi yachoka. Ko yambenganza anotungamirira mbatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiyani. Pachiri kutotsvagwa anotungamirira kuda kurambidzwa.
Vachipindura pane zvakataurwa namai mujuru vatsigiri ve Studio 7 pa WhatsApp nepa Facebook vakati.
Ini chikutanga kandeudza mai mujuru ndechekuti ngavaite congress kubato ravo. Vakaita congress vamwewo mapato anopikisa vanenge vakuona kuti bato ravo reNews Party riri serious. Panyaya dzimbaranidzwa ivo kana vachisangana naatsvangirai ngavaonesane ngavamenye kuti ini ndinonga uye no vechitenda kubvisa Robati Mugabe zvezvigaro tinozviona kumberi kwotaku pari zvinhu izvi ngati bhoasters ibato ravo reNational People's Party ngavaone mastructures avo eNational People's Party ari kwese Zimbabwe yese kuti kuti mutakaonesana ini ndinoona zvakare kuti bato ramai mujuru reNeople's Party ndo rinova richipiri panyaya yesupport saka ngavatore mukana wevo rigwara rakanaka nekuita congress
inini maonero angu pamusoro pamai mujuru nepati yavo ndaiti ngaimbomira paelection ya 2018 kubatana nemamwe mapati timbogutsikana navo kuti vakachena here hatisati taanii pfungwa dzekugutsikana navo pamwe kuda vari kushandiswa nezanupf sezvo aivo magamba makuru muzanupf ngavambomira kubatana nemamwe vambozvimiririra tozovaona pana 2023
mai mujuru hawafani nekuva vachipinda muhurumende yemubatanidzwa navatsvangirai tikatarisa mabasa aiitwa naamai mujuru vari kuzanupf angofanana nezviriko kuzanupf hawafaniri kuva ari munhu anobatana neMDC pari zvino izvi MDC yakatogadzikana yakatorongeka saka isusu hatidi kuti amai mujuru waitange futi nyonga nyonga inokonzeresa kupatsanurana kwemabato eMDC zvekare rinotungamirwa navatsvangirai ngavasiye watsvangirai nekabhineti yavo agara vachitonga nayo ipfuurire bhora mberi nokuti ava vakupinda ava hatichapanzwisisi kuti ndezvi zvoda kuita twice kune vamwe vanhu vanoya kozomora uchi mumwe munhu ozoya kodya
aiwa izvi ndo zviri kubuda padandemutande reFacebook reVOA Shona neWhatsApp kana musati mafarira Facebook page reVOA Shona manyai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mudzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tirikuziya matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp dzedu panamba dzinotidzo 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa zvogara zvichityira kuburitswa munyika iyi sezvo vanenge vaenda kunogadzirisa mapepa avo vari kubva vasungwa vachibva vaburitswa munyika iyi. Mabishop musangano reCatholic Bishop Conference unyora tsamba inokurudzira kuremekedzwa kwebumbiro remitemo kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rinouya. Vanhu vomhanyira kuChirundu Border Post kunotenga mabond notes pamwe nemaUS dollars pamukoto uko anonzi ari kuwanikwa zviri nyore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa vateereri tokuonekai anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo munhau dzechiNdebele.
Sokuizika tisendava kuVOA Ndebele. Amachono Zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umumbonelwano ngazubona uyehlile khona phana. Abaniki abantu ngendlela eqondileyo, umumbonelwano ngowe-social welfare. Kodwa kufaka kwabantu bezana ukuthisa abantu bephathi bakhethana abantu bona la. Bakhethana banikana ngokwazana. Abantu
izakhamizi zakoBulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenketha betshabi.
Ukuthi njengoba nathenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff form and siyakubhatalela wonke lokho, and then socially as well, because already kune-animosity ukuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy is on recession, kuzokwenza futhi ukuthi besonde ama-foreigners more.
Izisebenzi zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki. Abeqembu le-Highlanders bathi imizamo yabo eyokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iyaphumelela okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenketha betshabi, injalo ziyabe zifuna ukufumbathiswa. Kubika unompumelelo moyo ngokugcweleyo.
Namhlanje izimota zesiphala selizwe ezeGMB bezithwele umumbu usiwa endaweni lapho okuholelwa khona, kodwa izakhamizi zisola ukwenza kwababela lokhu kudla. Lababhalisayo bethi balomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa lenketha betshabi. Unkosikazi Nomusa Ngiwane yisakhamuzi sakoBulawayo, yena-ke ukhala ngokuthi uhulumende uyehluleka ukuqondisa lolu hlelo ngoba ubugwelegwele buqhubekela phambili ekwabeleni kokudla.
Ngithi mina umumbonelwano ngazubona uyehlile khona phana. Abaniki abantu ngendlela eqondileyo, umumbonelwano ngowe-social welfare. Kodwa kufaka kwabantu bezana ukuthisa abantu bephathi bakhethana abantu bona la. Bakhethana banikana ngokwazana. Abantu abaningi khombana bathi abagulayo, abanye sibabona i-old age, eyinye babisele izindlu bengawubonelwa. So sizibuhlungu kakhulu sasabalala ukuthi kwenzekalaizinto. So aluba bona be-social welfare babakhona bezidistributhela umumbu wabo ngendlela eqondile, aluba kungcono.
Abatholiswa ukudla ngezinye izikhathi bayeqiwa ngoba bengafumbathisanga ababela ukudla. Okusolwe kakhulu ngunkosikazi Nomathemba Moyo othi abantu abakhulileyo bazayithathaphi imali yokufumbathisa, khona ukudla kumele kuphiwe kungelambadalo.
Lami nomama over 65 kulosisi wami ohlala ngathi ngumakhelwane kamunye u-under 30. Wathi lethi i-ID yakho usihambise kumemba le yephathi leyo and uzohola umama. Mina kahle ngabuyela emuva ngoba babefuna ukudizwa. So ngabona ukuthi vele first of time banikana ngokwazana lo ngomdizi nangemali. Manje ugogo over 65 uzayithatha kuphi imali?
Umnumzana Mandla Chuma uthe kade uhulumende waziswa ngokungahambi kahle kohlelo lolu.
Ngithi indaba le yokupha ukudla kukhethwa abantu ngokuzingenela kwezombusazwe kumele iphele ngoba iyabhidlisa kayakhi ilizwe. Kodwa kudala abantu bakhomplena ngale ndaba, uhulumende la isituza ilungise. Siyamangala ukuthi kuhamba njani ingalungisa, kodwa nabe sicela kuphele asikufuni.
Uhlelo lokutholisa abantu ukudla luqhubekela phambili emadolobheni, noma nje izisebenzi zikahulumende zicalwa ngokufuna ukufumbathiswa kunye lenketha betshabi. Uhulumende usebenzisa amalunga ezanu PF ekubhaliseni abantu abaholayo, kodwa iningi labo izwe jikelele langqabe qalwa umlando ukutholisa labo abakubandla elibusayo labafundi bathisayo kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umanyano wabafundisi benkonzo yeRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference ukhuthaze uhulumende ukuthi evimbe udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo ezasuthisa wonke umuntu. Embikweni abawethulileyo, abafundisi beRoma laba bakhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqalise uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota kanye lokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voter registration. Bathe njalo abamabandla aphikisayo labo kumele bavunyelwe ukwethula imbono yabo emisakazweni lasemaphephandabeni kahulumende. Abafundisi laba baxwayise njalo uZulu ukuthi engaze aphathe kakudlakela njalo avote ngokuthula. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngemva kwembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki i-recession ngesiNgisi. Kuvika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ingcitshi kwezomnotho zithi kungahle kube lobunzima bempilo obukhulu kwele South Africa kulandela kuwela komnotho welizwe esimeni songakhuli. Okungenise umnotho kwele South Africa kulesi simo yikwehla kwenzuzo kwezokulima, ezokwakha lezokudla okuzinhlangothi lapho okusebenza khona iningi lezalwane zeZimbabwe. Ezinye inhlangothi ezehle kakhulu ngezokwenjiwayo ezemali nenhlelo ezisebenzisana lamabhizimusi. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Lesiba Mothata uthi ukuwa komnotho lokhu kuzabangela uhlupho olukhulu kuloba ngubani ophila ngokweyama emnothweni wakwele South Africa.
When the economic activity is weak, it means people are gonna...
Nxa umnotho ungasela mandla njengalokhu, amahola okusebenza azakwehliswa. Imisebenzi yesikhatshana izaphela. Kwesinye isikhathi labo abasebenzayo kugcina kuthiwa bafake kabutsha izicelo zokudinga umsebenzi, kanti abanye bangahle bagunyulwe nxa umnotho usunje.
Izizalwane zeZimbabwe zona ke zithi zikhathazeke kakhulu. Kulabo eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili abahlala kwele South Africa, iningi labo lisebenza endaweni zokudlela, kwezokwakha, kwezabomantshingelane, kanti abanye basebenza. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Ntandomoyo uthi sebesesabela ukuthi iningi lizalahlekelwa imisebenzi.
Iningi lethu lisebenza ema-restaurant, and ama-restaurant mayisikunje kuyi-recession akubi busy ngoba abantu bathenga izinto eziyizidingo zempilo kakhulu kulokuthi bayezijabulisa. Osokungenzeka ukubana abanikazi bamabhizinisi ba-retrench-e okunga-affect-a iningi lethu, kuthi kulabanye bethu basadinga umsebenzi, so kusazoba nzima kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thembisile Nyoni uthi njengoba bese-South Africa uyadinga amadlelo aluhlaza, isimo somnotho esibilesi sizabadlisa imbuya ngoluthi.
Nginibona ngathi thina njengamaZimbabwe it will affect us in two ways. Ngithi njengoba nathi sithenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff home and siyakubhatalela wonke lokho, and then socially as well, because already kune-animosity yokuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy fits on recession kuzokwenza futhi ukuthi besonte ama-foreigners more.
Kodwa-ke isiphathamandla sebandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Enoch Godongwana obona ngezentuthuko kwezomnotho kuleli bandla uthi lesi simo sizaba lomthelela omubi ngitsho lasemazweni angumakhelwane.
Our economies are outgrown the SADC protocol.
Umnotho wamazwe e-SADC uyadlelana ngenxa yezivumelwano esilazo enhlanganisweni ye-SADC. Ngakho-ke ukuwa komnotho wakuleli kulomthelela kwamanye amazwe. Njengoba iSouth Africa isithengiselana lamazwe eAfrika kakhulu, yiloba yini enzakala kwezomnotho kwele South Africa izaba lendosela emazweni angomakhelwane.
Inxa yokuwa komnotho eZimbabwe izalwane zeZimbabwe eziningi seziphila ukuzothenga impahla kuleli ziyathengisa ekhaya. Nokudla abaningi sebethenga kuleli njengoba umnotho wakuleli lawo usuntengantenga. Ingcitshi zithi intengo yezinto izaqonga ukuzabangela ubunzima kwabeZimbabwe laba. Nalestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngengwalo zokuphephela lokuhlala kwele South Africa ezikhanya sezizaphela. Njalo sokuhlupha ukuzithola, thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokutholakale izihlepo zendizamtshina yebutho lakwele Myanmar enyamalalethwe labantu abalikhulu ngeviki edluleyo. Abogatsha olubona ngendaba zemngcele bathi lezi zihlepo zitholakale emkhando we-Horseshoe Bay. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kwele India uselandule imbiko ethi ukucutshungulwa okwenziwa umsakazo weradio le-television odume ngokuswela urhulumente yikuncindezela amalungelo okwethulwa kwezindaba okukhululekileyo. Abasakhulayo abangamachumi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka baphakathi kokulungiselela ukuza ngapha eMelika ngolwesine ngeviki ezayo ukuzoqhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi lobukhokheli obuqotho emakolishini achiyeneyo. Uhlelo lolu lusungulwe ngomnyaka ka-2010 ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana Barack Obama lu-Young African Leaders Initiative lwazoguqulwa ibizo ngo-2014 soluvizwa ngeMandela Washington Fellowship. Injongo yalolu hlelo ngeyokuthuthukisa abasakhulayo bezwekazi le-Afrika. Abasakhulayo abaphatheke kulolu hlelo abavela emazweni achiyeneyo lonyaka bayinkulungwane eyodwa. Sixhume omunye wabo uMnumzana Mthabisi Ndlovu yena othi uyathokoza ngaleli thuba.
Ngithabe kakhulu ngethuba leli ngithiwe ukubana ngibe part of iqembu leli elambe USAID. Kutho khulu kakhulu ngoba ithuba lingatholakali kalula.
Kuyini kahle kahle okwenzayo empilweni?
Mina ngenza ama-videos for ama-music videos. Ngenza ama-video njalo inhlelo ze-TV. Ngenza njalo i-project okuthiwa yi-On the TV esiyenza lapha eBulawayo basically esupporta ama-entertainment yakhona apha kuBulawayo.
Isekela ngayiphi indlela, isebenza njani?
So into esenza ku-On the TV ukuthi sinikeza amathuba okubana sinikeze i-exposure kuma-artist aweBulawayo. Esenanzelela thina ukuthi iningi labo abathola ithuba lokuthi bephuma kuma-TV ethu ngenxa yokuthi babekhompitha lama-artist amakhulu lama-celebrity, kodwa so sitho ukuthi laba abama-artist amancane balitholile lelo thuba. So thina sisebenzisa i-online media basically ukuthi si-create ama-programs online asupporta i-entertainment yakoBulawayo.
Izitholakala kuziphi inkundla inhlelo okhuluma ngazo lezi?
Okwakathi sisebenzisa ikakhulu YouTube le-Facebook ukubana sicreate ama-videos esingathi thina ngama-episodes awe-entertainment ayabelandela kakhulu ama-events ayenzakalayo abe-organize ngamathisona la amancane amaningi kakhulu abekhonapha koBulawayo isikhathi esiningi.
Liyabuya ngevikezayo, uzaba uqhuba izifundo zani njalo uyoba ukuliphi ikolishi?
Okay, so mina bangifake e University of New Mexico lapete besifunda kakhulu mayelana nezama-business, business and entrepreneurship khona ngale.
Kuyini kahle kahle okhangelela ukufunda?
Ngale ngikhangelela ukuthi mhlawumbe ngingathola kakhulu izifundo mayelana ngokwenza indaba zinto zama-business, ukuthi mhlawumbe ngingenza njani ama-project engiwenzayo ukuthi ngenze ukuthi abe i-business engabi inkulu mhlawumbe. Njalo ngikhangelela ukuthi ngingakhonnecta kumbe ngathi ukuxhumana nabanye ama-African leaders khona ngale lapete besikhona kanye lamanye ama-leaders akhona ngale i-USA, ukuthi mhlawumbe sebe singatholi ama-mentorship lama-ideas ukubona sikhule njani ku-business.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiya indlebe kusasa, sizaqhubeka sikhuluma labanye abakulolu hlelo ngendimi zonke, ngolimi lwesiShona, ulimi lwesiNgisi langolimi lwesiNdebele. Zonke indimi lezi lingazithola ebulenjini. Namhla kuhlelo lwethu lwesizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Steny Ncube osehlale kweLebotswana kweminyaka embalwa.
Mina sengileminyaka engu-17 ngiseBotswana, njalo kathe singikhuluma lawe ngisePikwe.
Yindawo enjani? Ungatshela abalaleli ukuthi iPikwe yindawo enjani ikakhulu labo abazi Mbijana iBotswana?
iPikwe singathi yi-mining town, idorobha elibanjwe yimayini, kumbe singathi elali banjwe yimayini eBCL. Umayini lo ugebha i-copper le-nickel, kodwa umayini lo uvale ngo-October umnyaka ophelileyo. So sikhuluma kunje lidorobha eselingathi selifana labo Mangura kumbe labo Tama TV, kwakulama mines khona, kwavalwa ama mines. Abantu khona apha bayahlupheka, abalamsebenzi ngoba amankampani wonke kade elapha ngoba athole imisebenzi e-BCL. So kathesi ugovernment uyazama ukuthi avuse lowo mayini, ama investors avela phandle, kodwa kuyehlula. Kodwa abantu balahlala bele kube lethemba becabanga ukuthi kumbe bazavuka kusasa bezwa kuthiwa umayini usuvuliwe.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi impilo yakhona injani lapho?
Hayi, impilo yakhona inzima kakhulu ngoba manje isikhathi lena ukuphila kwami konke la ngalapha ngilabo 35 years. So bathi kusukela kusasa khona bazabe senza ama-raids abo amapholisa abefuna ukukhipha abafana bonke abakithi abangela maphepha aqondileyo. So into ebuhlungu kakhulu ukuthi into enjalo abayithathi njengento eyenziwe umuntu oyedwa, basho bathi lonke abantu avela khona le Zimbabwe sifungulikisele ekhaya, uhlala uwumuntu okwazi ukuthi hayi umuntu emzini, kungakhathalekile ukuthi usule eminyaka emingaki uhlezi khona. Into esizwisa ukuthi ungakhulu yona le.
Lina elihlezi khona ngapho iBotswana lithwaliswa nzima ikakhulu ngabesilisa abathi libuye ukuzobathathela abafazi, kuliqiniso yini khona?
Singathi kuliqiniso phakathi ngoba abesilisa bala bakhule endaweni elabafazi abaningi, bakhule bengela esingakuthi ukuhlonipha abafazi. So thina isivelale ikakhulu abo buya bengelabafazi, nxa befika lapha ethole umfazi bethole i-girlfriend, kukhanya kulomehluko, isiphatho sakhona silomehluko kakhulu ngoba ekhaya savela sakhuliswa sisazi ukuthi abafazi bayahlonitshwa, njalo umendo uyahlonitshwa. Kodwa kukhanya njani i-culture yala abantu ngabanalihlonipho kwindaba lezi ezifana lezi ama-affairs, ama-marriage, kugcina kungani abafazi balapha bathanda amadoda avela phandle. Then abantu abesilisa balaso ekuboni ngani abantu avela phandle bazobathathela abafazi, indaba engani inzima khonawo.
Nxa ufunyanwe ulecala esinye isikhathi uyahlatshwa iqolo lapha ngemvubu, udaba lolu lubhaho kunganani lokutshaywa kweZimbabwe ikakhulu?
Hayi, udaba lolu ludaba oluhle kakhulu ngoba into abayenzayo nabakibo bafakwa sibili imvubu. Kodwa ikuthi abafana bakithi labo bafika lapha begange kakhulu, begcine labo behanjiswa khonale enkosini besiyafakwa imvubu. Kodwa angeke sithi into eyalungiselwa thina, yinto yabo esayithola ikhona bevele beyenza. Yethi wonke umuntu ophansi kweminyaka yonke engi-35 kusehla angenza amacala aphansi lawo okweba nokunye okunjalo, uyahanjiswa enkosini bemfake ezimbili ezintathu.
Manje lona udaba lwemisebenzi lunjani khona ngapho ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe?
Ya, leyo siyindaba esinzima ngokuba sebakufaka kathesi ukuthi siyaphela lo mnyaka. Amankampani wonke afuza ukuba sele plan yokuthi wonke umuntu ovela phandle, ovela kumbe ekhaya, kumbe vele eZambia, ovela ngathi ucina nini, abasa renew ima permit, abasa vumela abantu abathi ukungena emsebenzini ngoba bathi bona sebathrena abantu babo banengi. Ngaba kule qiniso khona ngoba ugovernment lo wayehambisa abantu esikolo, bahamba esikolo babaningi kakhulu abantu la. Into abangelayo i-experience. Then ama-investors wona nabanikazi amakhampani bafuna umuntu ole-experience. Abantu bale-experience bavela eZimbabwe, bavela eZambia. Ikakhulu ama-mines ngokuthi ba iBotswana kayela ma-industry, ayela production eningi. Kugejwa kakhulu i-diamond, kugejwa igolide, kugejwa i-copper. Abantu bale-experience ngemsebenzi enjalo bavela khona le Zimbabwe laseZambia.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Dumi Moyo uqhuba inhlelo zokudinga imali yokusiza abasakhulayo ngendlela ezijiyeneyo emangweni wefilabhusi lapho adabuka khona. Umoyo usanda eqeda kwakha izindlu zokufundela esikolo seMapengani Primary School efilabhusi. Umoyo utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ukhangelele ukuqhubeka ngalomsebenzi esakha amaklasi eNkankezi Secondary School laso esisefilabhusi.
Akulanto ekwenza engenza ngizwe kuhle kamnandi njengokuphumelelisa inhlelo zabantwana ikakhulu. Into engenza ngizwe kuhle kakhulu, kungenza ngizwe kuhle silukuthi nxa abantwana bebefundela phandle sebelendlu yokufundela.
Umphakathini eZimbabwe-ke bayakuthakazelela na?
Lokuzele uthi isiqindi sonke siyakuthakazelela kakhulu engikwenza isiqindi sonke sibili esefilabhusi. Ilokuzeni imibuzo yakho le emihle ngoba saqalisa umuntu owezahulumende owasiphathisayo kakhulu ukuthi supporta ukuthi into yonke ihambe kuhle ngulo osehambile ukukhutshwe ekhaya uNaison. Wayekhona sibili kulolo hlelo wabonga le church le engisebenziselana layo lapho elokuzeni i-Methodist lapho e-Coventry.
Awungitshele-ke lapho ububuthanisa imali yokusiza inhlelo zakho lezi ubhekane le nkinga ezinjani?
Kakhulu ezinkulu kakhulu ukuthi abantu ungababiza kakhulu abantu baseZimbabwe ukuthi babuye balisupport. Abaningi kababuyi. Anti uzakhumbula ukuthi ngo-April sike saba lohlelo lokuzama ukubuthanisa imali yale project esilayo eyokuyancedisa u-B6 empilo. Balihle kanyana nje abantu ababuyayo. Kwabangcono khona ukuthi laba ababuyayo benza sakwanisa ukubhadala ama-expenses ehoteleni lapho esasenzela khona.
Awungitshele-ke njengoba usuphumelele ukhangelele ukuthi uzabe usungula ezinye inhlelo na?
Already khathesi ngilo hlelo lalelo oluka-B6 ukuthi ngincedise i-B6 and kule sikolo okuthiwa yiNkankezi. Ngifike khona khathesi babevele becelile ngo-August odlulileyo ukuthi sicela ukuthi basibancedise.
Uzabe udinga usizo olunjani ukuze uqede uhlelo lolo?
Ngifisa ukuthi ngangiyathola uncedo lwemali, uncedo lwezandla, kumbe ama-expertise okuthi i-structure sifakwe laphana kunokuthi kuze kubhadalwe umuntu.
Lo ngumnumzana Dumi Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi, olenhlelo zokuncedisa abasakhulayo efilabhusi lapho adabuka khona. Kwezemidlalo lamhlanje, isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders umnumzana Nhlanhla Dube uthi imizamo yabo yokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iphumelele kakhulu emdlalweni wabo leqembu le-Triangle. Kubika uJoseph Njanji.
Udube utshayele ihlombe abalandeli beqembu le-Highlanders ngendlela abaziphathe ngayo ngesonto emdlalweni waleli qembu le-Triangle. Njalo uthi ukusebenzelana kweqembu lebhozo wamapholisa kanye lenhlanganiso ye-Premier Soccer League kuphathise kakhulu ekutheni umdlalo udlalwe uze uphele kungelasehlakalo esiphazamise ukuthula enkundleni.
Sithanda ukubonga kakhulu abantu ababuyile kuzobukela njalo besekela iqembu labo lokuthi balisekele kungela lobudlwangudlwangu. Sithemba ukuthi abalandeli bayilenda abaqotho bazaqhubeka benceda besiza iqembu. Okunye okwenzakeleyo ukuthi sikhulumisene sabambisana sabonisana lamapholisa le-PSL le-City Council Council ukuthi sehlise lokho okuthengwa kusemambodleleni abantu bathenga benelisa ukuthenga amanzi lama drinks kodwa abe sethelwa ke kuma thambo
olilunga lehlanganiso ebunjwa ngabasekeli beqembu le Islanders Heart and Soul uPicot Hadebe laye uchayele ihlombe abalandeli baleli qembu ngokuziphatha kwabo kuhle esithi isifiso sakhe ukuba kuhlale kunjalo.
Ngavele kuhlala kunje abalandeli bebhoso bahlale benje bangangeni kubudlwamudlwamu okunye labo bahle babona ukuthi simo sibi bahle bazitshela ukuthi singaqhubeka sikwenza lokho singangena engxenye engozini yokubotshwa. Ubabonile bengena thinamhla isimo sibi kuningi esikubambile emagedi.
Owandlelela iqembu le-Islanders njalo ngomunye walabo abakhangela ngokwenzakala emasangweni okungena enkundleni uKainot Luphahla ugcizelele amazwi kaHadebe awo ukuba banqabele ukungena botshwala obuningi kabi abalandeli abakade befuna ukungena labo enkundleni.
Sisebenzile sibile emagedini lapha sibambe utshwala obuningi sibili kusetshenziwela ngalo emagedini kanje khonoko kutho itikiti lilinye abalijabuli liyabhoda liyengena ngalo sikustopile konke khonokho. Into emele sihlale siyenza sesifuna ukukhriza amamashazi khathesi ebe maningi abanye bebe phezulu abanye bebe phansi abanye bebencedisana namapholisa emagedini lapha.
Iqembu le-Islanders lithe zifeka uhlungu inhlanganiso ye-PSL ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokutholakala leli cala elokuba abalandeli balo badale ukuba umdlalo walo leli Dynamo ungafiki emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Leli qembu liphinde letheswa elinye njalo icala elifanayo ngemva kokuba umdlalo walo leli FC Platinum lawo ungasafikanga emaphethelweni ensukwini ezisanda kwedlula kodwa impumela yedale elihlalwe ukuthonisiswa lolu daba ayikazakali. Inkokheli zeqembu le-Islanders zithi zizalabhela ukuba kwesulwe isigwebo esokuba lemukwe imiklomelo emithathu kanye lokuba lihlawule inkulungwane ezine kuyisijeziso esokuba abalandeli balo yibo abadala ukuba umdlalo walo leli-Dynamo ungafiki emaphethelweni. Iqembu le-Islanders lithi kumele kube lokusebenzelana ndawonye phakathi wazo zonke inhlanganiso eziphatheke emdlalweni wenguqu ukulwisana lobudlwangudlwangu. Yikho nje ngesonto edluleyo kube lokubambisana phakathi kwalo lamapholisa umasipala kanye lenhlanganiso ye-PSL. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Phetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili izakhamizi zakoBulawayo zisola inketabechabe kwabiweni kokudla kwe-social welfare. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.